manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. Vamupoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabaiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. Vacharumbira avakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso vanoti muzvare Mokohola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve vasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vacharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kubata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepaadhedzopazanupf ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhilaiza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emov. Saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro ndobva ndaenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. Ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho iye vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayouth vanga vatamwa vachiti Charumbira arohwoi gwei pano. Ndozvo zvakaita Sudan izuro.
Pane vamakaziya here pano vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlight Njovu. Hardlight Njovu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nana kazukure nevanhu vave vavo vana vuto vana anonzi vanonzi vuto gati. Ndo vavanenge vachitandisa matagi okuro vanhu manje manje anga itori ukami nemhosva dzekidnapping. Akatomboenda kuti ukami nemhosva yerek panga pana maqawe sivanda panga pana butoleze ngwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri gel nayanaka sikuwere thenni panga pana tipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Godsmart Nqube driver wa mp anonzi Malala saka uyu anoshandana nakasikuwere he akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazobvisa banga akapa Cosmas achamupetsemura ei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti Mulala wacho uyu wamahovhesi vekunoyo ekusangari rimwe vakarohwa naCosmas Nqube wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvaiti
vanga vari sachigaro yezano PFU Felix Mulawa Central vamagura acharumbira vachitaura vari parunare Mulawa yemakare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PFU Felix mudunhu reMulawayo vaHardlife Ndlovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai chefu takaitika nezuro tinokuti tine murume anonzi Charumbira haamo mastructures ezano PF muBulawayo Province zvinote membe zano PF takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzetemporary committee akaspreya vanhu nespray gun muhuri matatiritita meting yecoordinating because papaiti suppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombe vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akuwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzepati vasiri mastructures ende Chambwira is a big problem in Bulawayo province taneteka isi hatisi mafunction tiri member dzepati dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika paya nezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika
ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo
aiwa unyepa unyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawa iHardlife Ndlovu vachitaura vari parunare Mulawa yemakare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi avanoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kunezwa makavaita handingati vanyanyamedzana pane zvinya zvangu kudavo zvataurwa kuti pane vakarovana nemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereGfort ndozvatati taona asi hatingazoti tinyanya kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa batiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kulu panoku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zvanopevu ndobato riri kutonga ende munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga ndo zviripo mukatara vachihuri vachihuri kubva kare munhu wezanupiefu vakatonge varikoko Mozambique vachikura zanupiefu saka zanupiefu yatingaidhishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka hazvisi izvo.
nyanzvo munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavamugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakutaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vatsvangira vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utomi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda akatabatana tamuba chinhu chimwe chete. Kuruziva zvekutaura vatungamiriri, all the political parties, that either we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaumba chinhu chimwe chete. Mukauya kuchiti ingirichi, 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 worovana umo, wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanu PF. Panyaya dzesarudzo vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti ito hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira chimirwa tichipiwa sematemba takasurira from top to bottom. Iwo vezeke vanozvitoda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisa nawo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi avo vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvazvo dzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mukabari kama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Aka Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vatedros adamon gebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reworld health organization mutungamiri mutsva weiran achangobva mukusarudzwa zvakare vahasan rohani vanoti ukama hwenyika yavo neamerica hauna kutwasuka uye vati musangano mukuru wemutungamiri weamerica vadonald trump kusaudi arabia musangano wekuda kuonererwa varohani vatiwo kugadzikana mudunhu remiddle east hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo iran sangano reunited nations population fund kana kuti unfpa richishanda nestudents and youth working on reproductive health action team kana kuti seiwat rakavhura nzvimbo pamidland state university yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde patricia mudadigwa anotipa nyaya iyi
nzvimbo iyi iyo yavanoti resource center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weunfpa muzimbabwe vasheik tidiane sise vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi mumwe mudzidzi wepamsu akawana zvidzidzo pamusoro pehiv and aids uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi hastings tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura hiv and aids pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde
kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira zvevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyange nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information taimbova tichioperators maphcaters say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatie tagadha yatichida kudiseminate saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu
nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare michelin makanaka museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo muzvare museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa
nyaya dzehiv and aids dai paingrizwa nyaya yemaself test akamboindrodusa ndofunga zvinogona kutibetsera nekuti isu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tokwanisa kuda kuzvipata tichingogona kufunga maybe vachafamba vachitaura mari dzavo dzedu but at least pakava nemaself test hurumende ikatiprodusira maself test akawanda ndoona sekuti zvinogona kutibetsera
anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi pamsu vareginald nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzokuchengetedza utano hwevadzidzi
tinotarisira kuti danho ratatora izvi zvichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza
vasi sevanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezvehiv and aids pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuriko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona vanokokera zvirongwa zvehiv and aids mugweru vamurari hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kwehiv pamazera ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi maviri nemana kuri kukwira zvakakosha kuti masera awa awaniswe ruzivo
saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo zvazvakureva nezvekuti chero mapartners ano ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda yamo zvokuti chero vatange tatadza kubata musi vatini takauya tiri tozouya vanokwanisa kuzotichere imwe nguva yavanouya vanovatiza chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda
pamusoro peruzivo nemitambo mizosenda iyi ichange ichiwanikwawo makondomu vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandire nyika zvakazara ndakamirira studio 7 mugweru ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Westchester Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu vakanga vei kuzobviswa sezvo vakanga vazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi local content policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodza nawo maronda kwavakuitawo nevemalocal industries vanga vavimbisa kuti Sechitory Instrument No. 64 ichavepo zvachose. Asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira. Kwakawanikwa kwekuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda zveloko content iyo imwe nyaya inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete iye akataura kuti iri kuenda kwese kwese isitotasapa zvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwanikwe tichizozvitarisa isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevavanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Izvizvi zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi hachichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawanike. Musiyano wangu wopo ndewekuti government yanga isisawane duty pazvinhu zvachona zvinopinda munyika. Vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinove zvatakambotaura isusu seInternational Cross Border Traders Association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda, vanhu vari kupinda nezvinhu, vanhu vari kusimagula, vanhu vari kupinda nazvo even nepabhodha chaipo chaipo, zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare havasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare vimbai Musaburi. Michael Webe Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo munomufana nevanhu vakawanda, vanhu vacho vakawanda havana pekugara, vanhu vacho vakawanda pavari kutambura. Takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo, tivavigire chikafu, chikafu tasara tiri takakondribhutwa navanhu, toenda kunovapa zvisina kubikwa. Hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete. Takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa, wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamigwagwa vakawandisa muno muSouth Africa, nekuti inini ndangove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa. Saka ndikakuudzai manhamba ndendichitonyepa. Mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti, because vari kumarokeshini akasiyana, vamwe vari kumataundi akasiyana, vamwe vari kuDurban, vamwe vari kuCape Town, isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara, vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa, because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3,000, hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira nekuti vanoenda kumarobots vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulaunch project yekuvaendesera munguvo mablankets. Tiri kuita nezvekuti tichakumbira vane mablanket masaru kuti tikwanise kunovapa, vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets, tichalaunch GoFund account kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo, kuti tivapowo mablankets ari warm kuti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mamessage paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musaburi.
Muzvare Vimbai Musaburi vachitaura parunhare vari muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha wedaina musimapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu nhau Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murairidzi wavo Lloyd Mutasa, uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu, vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo, vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Ndiri kuti asanofanira kugadzirisa timu kuti tibatambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza masapotazi aroradziro.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murairidzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake, achiti iye poindi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black
tinotenda mutoro wedu nhau Mike Okariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusukeze kungokuthi omunye angauthi nama misunderstanding akade esekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstanding.
Ibandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emaofisini alo eDavis Hall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayitumiliwe. Amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So ithumile nje zabazifikileyo. Abantu bakhona basebenza ngaphi? Iziphoko yini? Uyazihlolela ngiyabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevier Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa amvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo Mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe yitgop. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali isikhamba le. So abantu abakhamba lokazukwere bazonda bathi kathi kweni Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesizirizolve lokuthi uKasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba vele kasomuntu okuhamba laye vele lisela ibonika lo muntu wonke. So abantu laba batsho bazonda they teamed up yesterday and mangitshaya bebanenge bathi bengijayele bebanenge bangigwaza le ngqamu futhi about so lamanxeba vele ezisingqamu kade ngigwaza lazizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele ekoti mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa niripoti kathesi nivele kade ngi-admitiwe UBA empilo. So sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bandidischargile so kumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi ngivele empilo so akuyenza ukuthi ngihamba labo. kutaza e-court ngoba i-report yapuma after 7 days. Plus lami angize kahle delicate lami libuhlungu.
Manje bona bathi nabakhulu bebandla.
Hayi abantu bebandla bonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongatendekalanga. So veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele. So kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njovu.
Alo-ke ngumnumzana Magura Jarumbira, umgcinisihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kaSukuwere axotshwe na kubandla lezanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla lezanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu, omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi kaSukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Umzenda engingakuthatha ngayo Dande ukuthi imbono yabantu iyatshiyana kwesinye isikhathi, kodwa ngokubazekela kwami sangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstandings.
Okokuthi umnumzana kaSukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni, lina lithini ngakhona?
No, kaSukuwere is not the issue, Dande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, you know, tendency of having what you can call ama big chefs with the, you know, big guys holding big positions. There's a real chaser for ama hidden agendas. Bese kusiba ukuthi ukumele kube sekuphuma ngomuntu onjengokaSukuwere. KaSukuwere, mind you, I cannot believe this, ukuthi umuntu onjengokaSukuwere going throughout the country day and the night angavuka esekhonile on these things. And my defense line on that one is that since kaSukuwere started the program a commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that. Especially in terms of winning ama election outright. That is the second answer.
Hello, ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu, omunye wabalwa impi yenkululeko ekubandla lezanu PF. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende weZANU-PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani atshiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa kusilo qiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphiqe ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke, ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sekulamavenda ayi-2 million. Amankampani la koBulawayo okokusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu, so i-2 million lezi abazifundileyo abantu bakhona basebenza ngaphi? Iziphoko yini? Uyazihlolela, ngiyabona ukukhona kunakileyo. Kuzamine kungaphela emzimbeni, uzakhuluma into ecacileyo. Hayi khona la yiwamanga la kulanto enjalo.
akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo.
Hayi, mina ngidabuka kobulawayo. Kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke. Lapho kokulamankampani khona ziyehla inyembe. Uzathica phakathi kwamankampani sokumila utshani. Ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona. Ungahamba kololiwe namhlanje, amatolokisi kaloliwe agcina utshani asemila utshani. So ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyithumile. Kuyandida ingqondo. Ngoba okulapha insinda kaphenduli abantwabethu sebetshona emabriding bebhema okudakayo benakho benato okudakayo okukhombisa ukuthi inkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza.
Mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho.
Lelo limqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izani yona uma sesizayo yakukhetho kulezinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele Zulu kandaba nxa izani lingayifundi namjani sozabasayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizivulala abantu ngezikolo ezingamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi. Akula njenjalo keep asikhipheni izandla silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
Olesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo esekhaya. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Smatutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asusele ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende nje angasicabangela. Ngisema ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela ukuludlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana noMazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima.
Sekuthe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyayekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungasazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo nezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima bukhulu. Amankampani kwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokunqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Akwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamakampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulefto kulamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxuku ebandla leZANU-PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwele Melika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe, abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abugatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempilakahle oweHealth Services Act osokunconywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempilakahle kanye labakumsebenzi wezempilakahle. Kuvika onompumelelo moyo.
Iqula lengcithi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lePhalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho weHealth Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lePhalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Namhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho weHealth Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso yeCenter for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu tsirikushanda pamwe chete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle, kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho weHealth Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela seIngutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise i-constitution yethu ukuthi ngingani, sizwisise futhi kabanzi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane layo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza kukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lapho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje lipho ngoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledale lephalamende liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi, kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamashumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe, elitshumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso zilola amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
I-participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho yesifesi ama-youth thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi yokuthi siye siphume siyehlangana njengama-youth sodwa siyodiscussa sivumelane sikufunayo si-present ama-goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama-youth. Sakhona singasibiza sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana kubuya sokuhleliwe kudala thina sesisenza kuphela silandela osokuzuzu.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho akuqondananga labo, ngakho-ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imibono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kwele South Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosazana Zimbayishe Mushwaburi omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi 3,000 ahlala e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa le-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekana nalo dubo lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half ya labo ngabantu abangaboniyo, ngabantu aba-physically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
Unkosazana Zimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla. Sixoxe laye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngushikilo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beshipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribe elile miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu le-Islanders lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu leBantu Rovers lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umanager waleli qembu Agent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu le-Highlanders. Elinye iqembu eliphendukele onyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi lile miklomelo elitshumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Igama nguChris Gande Lilale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.